Shime tenda iwoka musari wanze godo Vaidwa oja kanaka musari wanze godo Tenda iwoka musari wanze godo Vaidwa oja kanaka musari wanze godo Inyasha, lewe nyasha Inyasha, lewe nyasha Vazivisi Maruza, makaza, hakuna chakavezwa, chishati peta, Manuele, nzira basina nzira, mkuru ndiye, nzira basina nzira, Manuele, nzira basina nzira, mkuru ndiye, nzira basina nzira, iwe mozisi roba kumbati yangu, iwe mozisi roba kumbati yangu, mkuru ndiye, nzira basina nzira, Manuele, nzira basina nzira, iwe mozisi roba kumbati yangu, iwe mozisi roba kumbati yangu, Manuele, nzira basina nzira. Azvichadzime zvakadhindwa nedare Azvichadzime zvakadhindwa nedare Matimaoneiko Matimaoneiko Inogore muchafa negodo Inofamba pahailefu Inogore muchafa negodo Inofamba pahailefu Akatanganeni ajapedzaneni Inyasha zewe nyasha Nzira basina nzira, mkuru ndiye, nzira basina nzira, Manuele, nzira basina nzira, mkuru ndiye, nzira basina nzira, iwe mozisi roba kumbati yangu, iwe mozisi roba kumbati yangu, mkuru ndiye, nzira basina nzira, Manuele, nzira basina nzira, iwe mozisi Inofamba pahailefu
Oh.